vachita ura nevatorwe nhau pamusangano weDiamond Symposium muhaburoni muBotswana mazuva mashoma apfuura gurukota rinoona nezvezvicherwa muBotswana vaEric Molale vakati hurumende yeBotswana yakatsidza kubatsira Zimbabwe mushure mekunge hurumende yavaEmerson Mnangagwa yakumbira rubatsiro urwu.
We actually are cooperating. They have come to us and have asked to share with them experiences of not only how to mine the diamonds, but also how to market and value and all those. And we are working very closely.
Vachitaura nestudio 7 vataurai mutambanengwe vati chirongwa chekuti Zimbabwe ipiwa rubatsiro neBotswana mune zvekucherwa nekutengeswa kwemangoda kutasimudzira upfumi hwenyika.
Just for an example, the reserves in Botswana kuburikidza nediamond is good. You know, to an extent that Botswana can still afford to feed the children of school. Kukutu ngalane na kukutu wano wana breakfast and lunch koko magabend schools. Now, ku Zimbabwe we don't have that. Saka, ndinona sekunge kuti Botswana, ni Zimbabwe zikaenda pamwe chete, zika tanka kusenza pamwe chete na diamond. Zinoita o effect down to the layman in the street. Because kana zino, sinakumira mushe, the most person who suffers is the man on the ground.
Vamutambanengwe avo vanoshanda pamuzinda waAngola muBotswana vaenderera mberi vachiti kushanda pamwe chete kwehurumende mbiri idzi kuchaita kuti nyaya dzemari dzinongotsakatika dzipere.
According to the media, tine mari dzekuti nyangwe dai takashiyana kuZimbabwe, everyone anokubhuya millionaire.
Imagine when the 15 billion ye diamond just went unnoticed.
Let's be serious.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaSidin Kwangwara vaudza Studio 7 kuti kuzvipira kweBotswana kunofadza. VaKwangwara avo vane makore masere vachigara muBotswana vanoti mashandisirwo emari inowanikwa mukutengeswa kwemangoda emuBotswana kunoyevedza.
Tikada kutarisa Botswana iri economy yavo, yes, it's stable. I can say it's stable because of their diamonds. Vanhu vavo they are not lacking my medicine. Vanhu vavo they are going to school. But it's also right now, diamond taanaro, but pane makore pachimainiwa, diamond chimainiwa. But still, at certain time, access to free medication. My schools, edu, my roads, edu. In the Ukadata, the Marange area is still the worst. It's still as it is before diamond was discovered in Marange. Hakuna kana change. The people of Marange, they are not even benefiting anything.
Nyanzvi munyadzi zvopfumi vari mukuru mukuru weBotswana Insurance Company Limited vaNewton Jazire vanoti chirongwa ichi chinogona kupedza umbimbindoga muvamwe vakuru vakuru vehurumende.
We probably muZimbabwe tine more resources than in Botswana, but my issues zvedu nde governance. Mabatirwe ezvatinazvo kuti mashandisirwo azvo nekwazvinoendeswa nekwazvinotengeswa nokuti mari yacho inozouya ichiita sei kunyika ndo zvinhu zvikuru zvatingadzidza from kubva kuBotswana. Ndo iri nyika doko zvayo kwatiri, asi inyika ine zvairi kuita zvakanaka zvatisiri kuita isisu kuZimbabwe. So vakaita batana kuti vatibatsire zvinhu zvakakosha zvikuru kuti isisu tikwanise kushandisa maresources enyika yedu kuenderera mberi muZimbabwe, nokuti mararamire ari kuita vanhu ikoko nemaresources atinawo hazvisi kuenderera.
Mari dzinowanikwa nekupurikidza kwekutengeswa kwemangoda muBotswana inoshandiswa kutumira vana kuchikoro, kurapwa kwevanhu wenyika iyi pamwe nekupa vanoshaya zvekudya uye zvipfeko. Ndakamirira Studio 7 muGaborone muBotswana, ndini Shingirai Madondo.